Nindi ni Marvelous mhlanganya huye ndichiti hei no misoroye na uzeduza nasi chitatu gumiguru 5 2016. Vanhu vakawanda munyika vave kunetsekana nekushaikwa kwemari mumabhanga kubva hurumende zvayazivisa kuti ichaparura mabond notes mwedzi uno. Gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa nagavhuna weRBZ vaJohn Mangunjwa vopinda mumisangano yoIMF neWorld Bank yepagore muWashington DC. Nasi tichakupai hurukuro yatakaita navaPatrick Chinamasa pamusoro pemisangano iyi. Chief Inspector Henry Dowa na Captain Faster Edmore Gono veku Zimbabwe National Army vadomwa sevanhu vaviri vakapamba vakariboni nyemba avo vakambotsakatika gore rapera muna kubvumbi kuchiredzi kumasvingo. Vanorwira kodzero dzevanhu muzvare Linda Masarira voenda kuchipatara mushure mekurwara. Muchirongwa cheLife Talk Diaspora Forum na 8 p.m. tiri kutarisa nyaya yekushomeka kwemari nekudzikira kwemari dziri kutumirwa nevari kunze kwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti +1 202 465 0318. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona nekudzvanya pakanzi like.